Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri kukadzi 19, 2019. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masoja akapinda zvekare munda newaine makorokoza vakarwisana nemagadzi pakafa vanhu vaviri. Zvinhu zviri kuitika every week. Saka chaakuitika kwamarange inonzi lawlessness.
Kimberley Process yoita musangano kuNew York apo kwamarange kuchinziwo kuri kuramba kuchityorwa kodzero dzevanhu.
Pane maoperator takaona vaichema-chema neurongwa uyu kuti hurumende haisi kuzvazvikisa zvavanga vavimbisa, ndosaka vakuita pull out.
Vamwe vemabhazi vange vodyidzana neZupco mumadhorobha votora mabhazi avo nenyaya yekusabhadharwa. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weKimberley Process uri kutarisirwa kuitwa zvakare muNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations mukutanga kwemwedzi wakurume, apo India iri kutora chigaro chekuvasa chigaro weKP ichitevedzerwa neRussia. EU ndiyo yanga irisa chigaro gore rapera. Asi nyika dzakawanda mugungano iri dziri kusimbirira kuti dzinoda kuti pavandudzwe zvinoreva mangoda ane ropa. Vamwe vachiti havadi kuti pangotariswa kutemerwa zvirango vanenge vapandukira hurumende vachitengesa mangoda, asi kuti kana idzo hurumende dzacho dzichikora kodzero dzevanhu, mangoda acho anofanira kuregedzwa kutengeswa. Pane mashokowo ekuti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu iri kuramba ichienderera mberi kwamarange. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezviwanikwa vaWinston Chitando kuti tinzwewo divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemauto vaEverson Mugwisi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa zvakare panyaya yekuti pane vamwe vari kuti mauto ari kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya kuminda yekwamarange. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano rakazvimirira reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo nezvepfungwa dzavo uye kuzoenda kwavari kuita kuNew York kumusangano weKP.
Musangano uyu uri kuitwa on the sidelines of UN General Assembly chaitwa musi wa1 March. Saka European Union ndiyo yanga iri chair muna 2018 iko zvinezvi inenge iri kupa ripoti yavo United Nations. Nekuti tinoziva kuti Kimberley Process yakafomiwa kuburikidza neresolution yeUnited Nations General Assembly. Saka vanenge vari kukurudzira UN General Assembly kuti itambire chikumbiro chavo chekuti definition kana kuti tsanangudzo yemadiamonds eEuropa ivandudzwe, isangorambe iri kungotarisa madiamonds ari kubva munzvimbo nevapanduki, asi iwedzere zvekare kuti ibate madiamonds ari kubva munzvimbo dziri kutyorwa kodzero dzevanhu, kodzero dzemakorokoza, kupondwa kwevanhu vanenge vachicherawo ngoda, especially ngoda dzinowanikwa pamusoro. Saka ndo zvavari kuda kuti varovedzere kuUnited Nations General Assembly kuti paitwe a resolution inovandudza definition yeconflict diamond kubva pane resolution yekutanga yakaitwa muna 2003 yanga yakangonangana chete nemadiamonds ari kubva munyika dzinenge dzine vapanduki dzakaita seAngola panguva iyoyo. So ndo musangano watinenge tichienda kunotaurawo zvatinoziva pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Kunyangwe dzisiri kutyorwa nevapanduki asi dzinenge dzichitorwa nemakambani kana dzihurumende dzinenge dzichikura kodzero dzevanhu vavo vanenge vari kudawo kuchera ngoda.
Ko Zimbabwe iri kunyatso zvifambiso sei mukucherwa kwemangoda? Yaakubudawo pachena here? Pane zvachinja here kubva zvakabviswa vamugabe pachigaro?
Hapana chachinja. Zviri kuitika kwamaranga iko zvino izvi ndezvekuti mauto aakupinda mumunda nearly every week vachirwisana nemagadhi ezcdc. Kutaura kuno kublessing, musi wechishanu svondo rapera masoja akapinda zvekare mumunda newaine makorokoza vakarwisana nemagadzi pakafa vanhu vaviri. Zvinhu zviri kuitika every week. Saka chaakuitika kwamarange inonzi lawlessness, hakuchina mutemo zvamuchose, ende mhirizhonga, kutyorwa kwekodzero dzevanhu, kufa kwevanhu kwasvika panew level zvatinobvira takamboona kuti masoja anobatana nemagweja vachienda kunorwisana nemagadzi vachinotora mutaka vachienda kunogovana. So situation rekwamaranga iko zvino izvi yaakuda kusvika pedyo nekufanana nesituation yanga iri kuitika kunana Angola nana Sierra Leone kunana 1999 apa vapanduki vanga va in charge.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare. Chirongwa chehurumende chekubatana nevemabhazi anotakura veruzhinji vachishanda nekambani yehurumende yemabhazi yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO chinonzi chinenge chingangoondomoka zvichitevera kubuda kunonzi kwave kuita vamwe vemabhazi muurongwa uhu. Mumwe ane mabhazi ake ari kushanda neZUPCO asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti iye nevamwe vake vave kuda kubuda zvishoma nezvishoma vachisiya mabhazi mashoma sezvo hurumende isiri kuzadzisa chivimbiso chayo chekuti inovabhadhara paine nguva. Muzvina bhizinusi uyu anoti nekuda kwekuti havasi kubhadharwa nehurumende mari dzavo panguva dzakafanira vave kutadza kugadzirisa mabhazi avo anenge afa achiita basa reZUPCO. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZUPCO kanawo kubazi rezvekutakurwa kwezvinhu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mutungamiri wesangano revanofamba nedzimotokari dzeveruzhinji kana kuti Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti veruzhinji vave kushupika zvakare sezvo vave kumanikidzwa kudzokera kumakombi ayo anovadhurira zvichienzaniswa neZUPCO.
Isu tatanga kufonerwa kunzvimbo dzakatisiyanesiyane vanhu vachikombulena kuti vachichema-chema kuti mabhazi aamashoma uye zvakare vaakutokwira makombi aiyi avanga vasakwiri vamwe vaakudhurirwawo nekukwira muchovha bhozi dhimandi yabva yakwirawo ikoko. Saka isusu tsukukahadzika nekuita kwakadai kuti hurumende yanga ichida kungoitawo firefighting here bhozi pane maoperato atakaona vaichema-chema neurongwa uyu kuti hurumende aisi kuzazvikisa sevanga vavimbisa. Ndosaka vakuita pull out vachiti pane zvakanga vataurirana zvisiri kuitwa. Ndosaka vakubvisa mabhazi vakuadzorera kumamwe maruta vanga vagara vachifamba. Saka achazozokuita sevafambi nekuti muchovha ndochinonje chiri kudhotswa asi muchovha uri kudhura zvakanyanyisa pakufamba.
Saka munofunga here imi kuti vemabhazi vari kubuda muurongwa hweZUPCO hwehurumende uhu nenyaya yekusabhadharana?
Tikufungidzira saizvozvo nekuti vamwe vacho vanga vasikuda kubuda pachena vari kuti hanzi hazvina profiti vamwe vaanziri kuzvicalculata pane vanzi maent nezvimwe zvakadaro nekuti ivo vanga vachiprovida bhazi voprovida nadriver here manzikiro atanga achiita makondakta yanga achibva kuZUPCO ipapo apo hamuni kuti zvinga zvichifambawo sei bhadhiri ravo ravakaita iroro. Saka zvinhu zvakachitotivisei.
Saka pane musiyano here wemari dzachiripirwa nevanga vachifamba nemabhazi eZUPCO nekunge vadzokera kunoshandisa makombi ikoko?
Pane musiyano zvikuru like konga kuchito like mudhuze munana chingiza manga muchichajwa $50 kuenda kunana Toton ikoko kunga kuchajwa ma $2. Mwada utarisa nzimbo dziripa duzi angari madola kubva kunana mabvuku kunana Glenview ana Glenora angari madola saka vanhu vanga vakatochipirwa zvakanyanyisisa vanga vakutokwanisa kusevha mari ende zvakati izvi zvanga zvinyore vanhu vanga vachirakidza samari kufarira mabhazi yayo takachitakaendo zvakafanana nekumaket square takachiona vanhu vakaita line vakatovamirira vanhu vakawanda even vamwe vanoshandawo muhurumende nekumwewo kwakadaro vanga vakatovamirira nekuti zvanga zvichiita kuti vasare vanekamari mumwe
mungafunga kuti tichiisa papesendeji kana kuti muzvikamu zvingava zvikamu zvingani zvemabhazi abuda kubva muurongwa wezipco tichitarisa papesendeji from 100
apa ndingakwanisa kupa pesendeji ya but tingangoti pane imwe kambani yanga ine mabhazi akawanda inenge yabvisa akatiwandei mabhazi ikambani huru inofamba kwakasiyana-siyana yasarwa nemashomashoma
avo vanga vari mutungamiri wesangano revanofamba nedzimotokari dzeveruzhinji repassenger association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7 Iko zvino tombotarisa musoro yenhau iri mumapepa nhau emunyika. Totanga nebepa nhau reHerald iro rine nyaya yekuti kutsvaga vanhu vakawirwa netsaona mugodhi weSilver Moon Mine kwambomira sezvo musiri kufungidzirwa kuti mune vanhu vachirimo. Asi michina yose yaendeswa pamugodhi uri pedyo weCricket Mine No. 3 uri kufungidzirwa kuti unogona kunge uchine vamwe vanhu. Mumwe mutedzeri wemukuru wezvezviwanikwa Deputy Chief Mines Inspector Engineer tapererwa pasikwakavairi vanoti vange vaburitsa mvura yose mumigodhi weSilver Moon uye havafunge kuti muchine vanhu. Vanotiwo vanoda rimwe zuva kuti vaone kuti mune mumwe mugodhi mune vanhu here vasara. Mitumbi yevanhu 24 yakaburitswa mumigodhi iri kukadoma iyi asi vamwe vanhu vasere vakabuda vari vapenyu. Totarisawo zviri mubepa nhau reChronicle iro rine nyaya yekuti mumwe mupurisa wekuFairbridge Camp kuBulawayo Assistant Inspector Michael Mushanga nemumwe wavo Ntando Dube vakapwanya muimba yekudyira pakamba apa uye kupwanyawo dzimwe dzimba vachiba zvinhu zvinosanganisira mabhatiri emota, malaptops nezvekudya. Vaviri ava vakamiswa pamberi pedare nezuro. Topedzira kutarisa zviri mubepa nhau repaindanet renewzimbabwe.com iro rine nyaya yekuti hembe dzakatorerwa vanhu neZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA vachinzi vaida kudzipinza munyika nechikiribidi dzakapiwa vagari vekuuzumba maramba pfungwe vanosvika 600 avo vakapudzirwa dzimba nemafashamu emvura gore rapera. Gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu Dr. Sekai Nzenza vanoti hurumende haina mari yekubatsira vanhu ava ndokusaka vavapa hembe nebhutsu tsaru dzinotengeswa nevanhu vanotengesa mabhero. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Pamusoro yemhuri yeStudio 7 inoitwa Redona Charamba paVembe Province, South Africa. Zvinoitika muZimbabwe zvinosiririsa. Uyu murume unonzi Munangagwa ndangozivirawo uchamisa timboona mutongero waanoita. Kana achamisa akangokonewa kutonga tongobvisawo tichingochinjawo tichisa vamwe vatichiona kuti vanoitawo, kwete zvaanotiitire.
Ndinoitwa vatarusarira asi maonero angu andinoita maererano nokuzingwa kuri kuita mameja ndinoona senge pane zviri kuitika pakuti kumabisa mhostera kuti vanofungidzira kuti angangova asiri anoda kupidigura hurumende yamunangava.
Makadii makadii vateereri, zita rangu ndinonzi Solomon Gapara, ndinobva kumount selinda mubhuku ramambo manda. Inini ndinoda kutanga kutenda Studio 7 nezvainotiitira nekutipa nhau dzisina divi radzakarerekera tichinzwa zvese zviri kuitika mukati menyika yedu. Inini shumiro yangu ndeyekuti dai nyika yedu yeZimbabwe yagadzikana yadzoka pachimiro chayo chakare neikonomi yedu yaita zviri nani, tadzokerawo munyika yedu yechizvarirwe. Pari zvino ndiri kushanda ndiri muSouth Africa kuPretoria, but shumiro yangu ndeyekutiwo ndigarewo nemhuri yangu tiri pamwe chete, ndichibvawo kubasa vana vangu vachindimhanyirirawo vachiti baba vauya, baba vauya, ndakabatwa zvihwitsi. Zvinhu zvinofadza chose izvozvo ndiri munyika yechizvarirwe. Ndatenda hangu.
Mhuri yeZimbabwe makadiko nevanofarirawo chirongwa cheStudio 7. Zimbabwe ichakaita mamira nerongo parizvo, nekuti tashungurudzika kunzvimbo dzisiripi dzedu. Kudai vamunangagwa vazamawo kugadzisa nyika yeZimbabwe, nesu isusowo vana veZimbabwe tikwanise kudzoka nzvimbo dzedu. Nekuti iye zvino izvino kana tichifamba kunongonzi maZimbabwe, maZimbabwe, nekuita sokuti Zimbabwe yacho yava nyika yaisisina kana vanhu hameno kuti tichasvikepi kana zvakadai. Totenda kuti Zimbabwe dai yatenderwa ndiMwari kuti ichava iri Zimbabwe inove iri Zimbabwe chai chai, yanga iriko kare kare chaiko chaiko, kwete pari zvinezvi. Tiri kunetseka tiri kuno kunyika dzisiripi dzedu, vamunangagwa vanga vagadzirisa nyika yedu. Zvosewo zvatinochemera munyika yeZimbabwe tizviwane, mabasa, mari chaiko, zvose zvimwe zviri zvinhu zvakanakawo mukati meZimbabwe. Tiri kunokuwo kuJobheki, ndini Jamba.
Makadiva shamari vasidzozera. Anotaurwa naPresident Mnangagwa handiyo, iye ngaabvume kuti nyika waikonewa. Kana aikonewa ngaasiye ape vamwe, pano kuti iye unokorera achiita zvokuudza vanhu kuti masoja nemapurisa nemasiyawo arove vanhu. Vanhu hatina kumuvhotera zvese, iye unotaziva kuti hatina kumuvhotera. Saka vati zvemidhi yekutoramba achidzvanyirira vanhu kuti chimudeisira muri.
Ndione paine mashoko akataurwa naMnangagwa ekuti izvoni ndii ndakatuma vanhu kunopfuura vanhu. Topadziwa nemashoko iyayo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeNigeria vaMuhammad Buhari vanoti vaudza mauto nemapurisa kuti vaomesere vose vanoda kuvhiringidza zvinhu munyika mushure mekunge sarudzo dzemutungamiri wenyika iyi dzanonoka kuitwa. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi reIndependent National Election Commission kana kuti INEC rakazivisa kuti sarudzo dzaifanira kuitwa nemugovera svondo rapera dzave kuitwa nemugovera svondo rino. Hurumende yeSouth Sudan inoti kutanga muna kurume ichange ichibatira vashandi vehurumende mari yezuva rimwe chete pamwedzi pamari yavo yavanotambira kuitira kuti ibhadhare mari iri kudiwa kuzadzikisa chibvumirano cherunyararo. Vakawanda vanoti avaone danho iri richibatsira nekuti vashandi vehurumende iyi vave nenguva vasingabhadharwe. Nasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, National Basketball Association kana kuti NBA iri kushanda nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama kuumba gungano reBasketball Africa League iro richatanga riine zvikwata gumi nezviviri muAfrica. Zviri kutarisirwa kuti zvikwata izvi zvinenge zvichikwikwidzana uye zvinenge zvichibva kunyika dzakaita seAngola, Egypt, Kenya, Morocco, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Africa neTunisia. Mitambo yeBasketball Africa League inotarisirwa kutanga munandira gore ra2020. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vaKelvin Manduna.
Zvinhu zvinofadza zvikuru, ndiri kufara nazvo. I think it's a great idea. Maplayers ekuAfrica achabhenefita zvikuru kana league yacho ndokunge ikashanda. Takaona nakudhara tine maplayers anobva kuna Nigeria, kuna DRC nana Angola vakutobudirira muno nemasports akasiyana-siyana. Saka zvinhu zvinofadza zvikuru. Chinhu chimwe chete chandinongoona inyaya yesustainability kuti vachakwanisa kuti zvavari kuronga zvirambe zvichifamba financially and viable.
Munoona sekuti league iyi ingabudirira here kana takatarisa urombo huri muAfrica?
Semanzira andiri kuita kubudirira kwayo kunodependa nekuti ivo veNBA yekuno kuAmerica vaisa mari yavo semasponsor. Tega hatikwanisi kuzvisumudza. Toona kune mamwe masports anenge rugby vakazviita vanoitavaiti super 15 yavanotamba kuNew Zealand kuAustralia kuSouth Africa yakabudirira ine masponsor. Saka panotodiwa masponsor over a long term period kuti zvedu zvibudirire. Atadvise pachedu mari yacho hatina.
Vari kuronga nezveligi iyi vanoti vanoda kuti zvikwata izvi zvomuAfrica zvitange kukwikwidza muna January gore rinouya. Inguva yakakwana here kugadzirisa zvese zvinodiwa apa?
Inguva yakakwana. Basketball haisi league yacho inenge ine matimu mashomana, saka handioni kuti chinganetse. They can always start ne a trial league vachiona vachiinda mberi vachiwedzera kurongwa kwacho. January vane nguva yakawanda.
Kana makatarisa kunyaya dzemari, munoona sekuti vanhu vangakwanisa kusapota kana kutsigira basketball Africa sezvavanoita mimwe mitambo yakaita senhabvu neragibhi yamambo taura?
Ndingati zvoenda nekuti vapromota sei game yacho. Masports East Africa tiri vanhu vebhora, asi hazvirevi kuti basketball ingarambe. Zvodipenda iyo NBA yacho yazvifambisa sei, yapromota sei basketball yacho. Already as it is, mukaona pataita maall Africa games chichi, vanhu vanoenda vakawanda kunoona basket. Saka I think chechi chichota kuti vanhu vasaende kunoona inyaya yekuti zvinhu zvacho hazvina kurongeka. Nyangwe bhora redu rekumusha mukazvitarisa, vanhu havachadi kuenda mumagraund nekuti zvinhu zvacho hazvina kurongeka. Kana zvinhu zvakarongeka, vanhu vanotanga kubuya.
America pamwe chete neAfrica zvinowanei mukuita izvi?
I think kwavari it's a way yekuti vapromote sport yebasketball to a new market, to a new audience. And also, kwavari nzira yekutsvagawo maplayer manyu ana anouya kuzotamba kuno. Already mamwe masports anozviita vana football vaya vanoenda vachinoisa maacademy avo ana Manchester United chichiri mateams ekufrance ari koko West Africa vane maacademy avo vanoita bhora ravo ikoko vachitsvaga maplayer vachiri vechidiki vovaendesa kunyika dzavo. So I think it's a win-win for ivo vekuno kuAmerica vekuNBA nesu vekuAfrica, vana vetu vechidiki vavanewo dzimwe nzira dzekuita macareers in sports.
Ava vanga vari vaKelvin Manduna vachitaura vari parunhare muno muWashington DC naTanonuka Wande weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemuimbi Rice Kagona, uyo akavamba chikwata cheBundu Boys, uyo anotitaurira nezvemanyorero avaiita nzimbo dzavo.
Dama haisirizi manje tiyokona moto manje nenya yekuroja tiwafana tiroja mame dzimwe dzimba zvekuti unenge uchingorarawo zvungo pamwe pamba panenge pane shabhini ende zvimwe zvinomboziva maona. Saka takazonodzirekodha masongs aya tanga tambomisa kwarekodha aya ndataapractisa futi navakomana nana Bhiki chichiende. From there we carried on until tazoridza dzimwe iyo vana hatisi tose kutakazoiita nemumwe mutoo manje vane nini vaita hit hatisi tose ndobvo zvatazoita chingano ichi simpimpino Simbimbino ingano hatinga tindiedu batinga ni pasi chigare unungo zizia kandano zekari takajuta simbimbino doba tango ito oma gitara kana kito wano papa simbimbine bigachi imba chingano chacho siyes simbimbine vaita ya tacha wano doba ya ita hit saka zese zango zango tifambira zango tifambira saka zango di 85 dopa taka zosia pasara toga takuta takuta wita touring because ane masongu za haku zikano ende kubasara ngara haku tiremira unu zaka na mani mahitika nenge magono nge magusen zesko
ya
ee takuta hali gati mbo tenderi la tuwa nuatu wano utindiswa nani takari za zimboizi ee and masongu za ata zama shinji they were very good even kune masongu za kuti aiba muwanu like chepu jika chose yaka bukuna safiri yomnozi yaka supremacy yati
ee kuna mkadota
kuna mkadota ee tamu ona ajita play yake tekafata mkumbira mdara kutakuita song kapa play yenye izu kanza ayo welcome tekafata ita chepu jika chose ye takai wana ajita eze play pa comedy zake dove ya ita iti chepu jika chose akapuwa ma royalties mdara ma composers zake akapeka bachiri mwono dura akawaya zukanzo afana mungundu one ikatinda zukanzi mungona bachi chiku jika chose so mwenye tfmone that might be and we were very proud of it from Safirio. Then kune mama songs anenge jekesa yakauya nemwe comrade amino nyaya dze scandal dzakamboitika mu government saka mwe comrade ndobva achitipa song yainzi jekesa jeka nyika iyayi ndobva yaita hit futi so you see we're becoming more lucky and everything muna akaita chisong chacho akada kuti bijainde oimba muno atasika kwanise kuimba naye ndiye David Mankaba because David ainyora dzimbo dzake mune chindevere because zvo my test chindevere atigona saka ndiye muno aitozongo shaura igava dzimbo dzake zvimwe zvese zvitaipana nama machances anenge ane voice rakanaka tomutimba anenge ane chance yekuimba achiridza tomutimba saka we wanted to be known just like Bundu Boys rather than vanhu vakanga zvenge vakuti Big Tembo and the Bundu Boys no it wasn't and the Bundu Boys we were like the Beatles
yeah
ma Beatles aingonzi ma Beatles
tinotenda zvikuru mukoma Rise Kagona vachirova ne Bundu Boys makare kavo vari ku Edinburgh ku Scotland sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inavo zvakare Kimberley Process yoita mumwe musangano ku New York apo kwamarange kuchinzi kunoramba kuchityorwa kodzero dzevanhu vamwe vemabhazi vanga vachidyidzana nezupco mumadhorobha votora mabhazi avo nenyaya yekusabhadharwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina standekile muhlanga munhau dzeisindebele